namugabye ndichaledway women's league vakachuzwa newomen's league kuti vamirire subject to confirmation navamugabe. Saka hazvigoni kuti munhu wopinda kundotamba bhora wonzosa makwa, saka wapindire mubhora racho. Woti wopinda mubhora kundotamba nemwe timu wonzi ingomanya uchingomwisa umwe asingakumaki. Saka zvikutaurwa navasimon kayamoyo hazvina musoro, hazvina maturo, zvinotonyadzisa. Asi chandiri kuona chavari kuita semunhu anga agara achinzi ari kufakeni yamai mujuru and iri kunzi iyo ndiyo iri kurwisa first lady. Vari kuzama kuti vazvinatse kutsvaka dzvene kuna first lady, asi handioni dzvene ravachawana nokuti yava hondo, yavabata wabata muzano.
Ko zvekuti maasi achigaro asi atauri
hakutambisa nguva nokuti vanokwanisa kusaitaura Simon Kayamoyo achizvinzwa. Asi hakuna democracy isina freedom of expression, hakuna democracy isina free speech, hakuna democracy isina discussion. Discussion is at the heart of democracy. Saka zvikutaurwa navasimon Kayamoyo vari kutaurai kuti chinonzi utongi hwejekerere havazivi zvazvinoreva. Hamukwanisi kuti mite democracy musingataudzani, musingaongorori zvinenge zviitika. Saka zvavari kutaura hamadzana mbwanana, vari kutaura zvinhu zvisina nebasa rese.
Tichitarisa kurwisana kunenge kuchiitwa mumapepanhau nemudzi nepfenyuromo, munoona chikwata chipi pakati pechinonzi chiri kutungamirwa navamunangagwa nechinonzi chiri kutungamirwa naamai mujuru? Chinganzi chiri kubudirira ndechipi muhondo yekutepfenyurai?
Yekutepfenyura zviri pachena anga kuti chikwata china vamunangagwa nekuti ndokuna navamwoyo, ndiona sechiri pamusoro. Asi toda kubudisa pachena kuvatereri ndechekuti hapana chikwata chichanzi chindo chichakunda chimwe kana chisingakundi chimwe. Chikwata chichagara chichikunda zvese chikwata chavamugabe. Zvese zvikuitika zvikutungana kwembudzi, munhu achadzoka ari mutungamiri wezanu patiri kuenda kucongress yedisemba ndivamugabe. Saka vamugabe zvavanoita vanoti pega pega pavanoona kuti pane chikwata chaita sokuti chakuenda pamusoro chakusapotwa nevanhu vanochitsika. Saka zviri kuitika ndivamugabe vari kutsika chikwata chamai mujuru nokuti vamai mujuru vanga vakuitawo sokuti vakuonekera sezvakati vamunangagwa muna 2004 pavakaenda kucholochoko vane machairperson 7 ezano out of 10 vanga vatora pawa muzano. Vamugabe vakazviona kuti munhu azomirira apa anovhuya kwandiri. Saka vamugabe ndivo vanorwisanisa vanhu ava, asi vese hapana anotora ushe.